Mukurano and the Zirwares and Tapurida and Wamudu, the National Indwes, Dr. George Kambondo, Vanoti, Paita Dambuzi, Malaria, Munzimbo, Nocherwa, Goride, the Petway, Battlefield, Net Domain, Zimumatu, Matiki, Anotisisa, Saganyanya, Anotikadoma, Sanyati, Nemondorongezi. Vakambondo vanoti vazhinji vevanhu vakabatwa nechirwere ichi vanhu vanochera goridhe zvisiri pamutemo kana kuti makorokoza.
The sort of an outbreak ye malaria in it was Sanyati and a Petchwe area na ni Mondorongezi area battlefield kuma mines. Most of them it was affecting my artisanal miners.
Vakambondo vanoti tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti makorokoza anoenda kunochera goridhe manheru vakawanda vavo vasina kupfeka hembe dzinofukidza muviri wese.
Yekuti vanoenda kumamining usiku and vachikwanisa kurumwa nemosquito and izvi zvinamaizi zviya zvavari kuita zvindo muri kubridha mosquito yakawandisa.
Dr. Kambondo vanoti vari kuita chirongwa chekufamba vachiongorora kuti munhu ane utachiona hwemalaria here uye vose vanowanikwa vainawo vanobva vabayiwa. Vanoti vari kuvapawo maneti asingapinde humutu unokonzera malaria munzvimbo dzose dzinocherwa goridhe mudunhu.
Taka tichivatesta testing from malaria. Aninga wanikwa ari positive then times as mato trikwa. And we've issued ma mosquito nets kuma miners, artisanal miners. Tutopinda muzima mine zvavo.
Mumwe wechidiki anochera goridhe zvisiri pamutemo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Dhivha anoti kurumwa nehumutu unokonzera malaria injodzi yebasa rake sezvo mabasa ose ane njodzi yawo. Sachigaro weboka remadzimai anoita zvekuchera zvicherwa Muzvari Chiedza Chipangura vanoti zvinorwadza kuti makorokoza ari kutambudzwa nemalaria chirwere chinogona kudzivirirwa vanhu vakaita utsanana hwekucheka huswa pedyo nemakomba avanenge vachichera goridhe.
Vashandi vemumigodhi vacheri vechidiki ava vakuvara neurwere hwemararia mashoko anosiririsa nokuti zvinhu zvinogona kudzivirirwa zvikuru sei tikachengetedza nhau yeutsanana pamakomba atinoshandira. Nguva ino tabva munguva yemvura yanguva yechando inounza dova neunyoro hwakasiyana siyana. Nokudaro chitsvambi chiri kwatiri isu dzemigodhi nevakomanana vana baba vanoshanda pamigodhi kuti tichekerere huswa kuitira kuti humutu husawane pekuberekera.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa vahenry madzorera vanoti havatarisire kuti chirwere chemalaria chinetse nguva ino yekunotonhora asi vanoti hazvishamise kuti chiri kunetsa munzvimbo inocherwa goridhe sezvo vachisiya makomba akawanda asina kufutsirwa aya anochengeta mvura umo munozvarira humutu uye makorokoza anoshanda nguva dzakawanda vasina kupfeka.
Nzvimbo zhinji mazuva ano dziri kutonhora chaizvo uyezve mvura haisi kunaya saka ndinyi kutarisira kuti tave ne outbreak yemalaria. Asi toziva hedu kuti nzvimbo dzinoshanda makorokoza inzvimbo dzine makomba akawanda anenge asina kufusirwa. Mvura inogona kumira imomo. Dzimwe nzvimbo dzinopisawo senzvimbo dzamuri kutaura dzokumashure temperature dzeko dzinombotikwire zvikuru saka ndofunga ndozviri kukonzera malaria outbreak. But pane zvimwe zvakawanda zvichirana naizvozvo zvakafanana nokuti vanhu vacho vanosevenza kusvika usiku vanhu vanenge vasina kupfeka kana masheti chaiwo.
Mukutanga kwemwedzi uno vanhu vaviri vakafa kuchilabhusi nebulirima kumategelelen south. Bazi reWorld Health Organization kana WHO rinoti vanhu vanodarika 500 zviuru vanofa nechirwere chemalaria pagore. Bazi rezveutano rinoti radzikisa uwandu hwevanhu vanofa nechirwere ichi munyika nezvikamu 40 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muChinhoyi, ndini Nunurai Jena.